Ndi ni Marvelous mhlanganya huye ndi chiti hey no misoro yena uzelu zanasi mufuro chikumi 2016. Nyaya yekushomekwa kwemari yopararira munyika zvopa kuti vakawanda vanetseke zvakanyanya. Hurumende yorambidza zvinhu zvakawanda kupinda munyika zvoshorwa neveruzhinji. Vashandi vehurumende voronga kuratidzira nekunonoka kwehurumende kuvapa mari dzemihoro. Komiti yeparamende inoona nezvezvicherwa inoti ongororo yayo yekuumbwa kwekambani yeConsolidated Mining Company kwaMarange inoti kambani iyi haina kuumbwa zvakanaka. Tichakupai nhau dzemitambo kubva kunhabvu, cricket nebasketball. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekushomeka kwemari munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 9:09 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave.